Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 8/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndinotenda kuti mave nezuva rakanaka nhasi. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti nhengo dzaro dzakabuda pavideo dzichirohwa zvakaipisisa nevanhu vaizviti vatsigiri veZANU-PF dzaendeswa kuchipatara. Nyaya yekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation of constituencies yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC muzvare Fadzai Mahere vanoti nhengo dzebato ravo dziri kubuda pavideo dzichirohwa zvakaipisisa nevaizviti vatsigiri veZANU-PF dzave muchipatara. Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti sebato varikurudzira mapurisa kuti afirefete nyaya iyi vachiti havasati vave neumbowo wekuti vakazviita inhengo dzebato ravo. Nezuro mapurisa eZimbabwe Republic Police akazivisa kuti ainge aona video iri iri kutenderera pamadande mutande revanhu varikurohwa mune inofungidzirwa kuti imhirizhonga yezvematongerwo enyika kwamurehwa North. Mashoko akaburitswa nemapurisa anoti ave kuferefeta chiitiko ichi icho chinoratidza vanhu vanonzi inhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuward 4 kwamurehwa North dzichirohwa zvakaipisisa. Mapurisa akavimbisa kuti achapa mashoko azere pamusoro pechiitiko ichi munguva inotevera. Nhasi tamboedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati asi nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Video iri rinoratidza kuti vatsigiri vebato reCC vanozorohwa vainge mushure mekunge vaungana pane mumwe musha vachida kuita musangano webato ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato iri muzvare Mahere.
Munhu andiri kumirira uyu munhu wemuZimbabwe muno chidzvarwa chemuZimbabwe ari kuti iye pane ripoti yakaemeswa kuparliament inonzi preliminary delimitation report inofanira kutariswa neparliament. Iye ane umbowo unotaridza kuti ripoti iyoyo haina kubva mucommission yese nekuti vamwe mamembers ecommission.
Tine urombo vatereri regai tichikupei kubva kuna muzvare Mahere nezvenyaya yemhirizhonga yakaitika iyo kwamurehwa pane video iri kuonekwa ichitenderera.
Nyika yose iri kuona kuti ZANU-PF yapererwa. Haichadiwa nevanhu, haisisina support, saka yasvika pakurova anambuya vedu nanasekuru vedu, sezvatakaona kwamurehwa. CCC tinotaura sezvatakataura pakutanga kuti hatidi nyaya yemhirizhonga. Tinoda rugare. Advocate Nelson Chamisa anova mukuru wedu vakataura vataurazve kuti isusu we're a party of peace. Saka tinoyambira kuti mapurisa ngaite basa ravo.
Maka mangara here kumapurisa sebato nezvekurohwa kwenhengo dzenyu?
Ripoti yakaiswa takaendesa mavictims acho kuzvipatara kuti vaongororwe asi vakapara mhaka iyi. Maperpetrators ngaongororwe. Nga nyayecho nga inyats kufere fetwa sezunotarwa ne constitution mapurisa nga ite basa ravo kuitwa tinya ii isa zoiti kajakari.
Muruku kuru zira wakuti mamwe masangano harimbumbire remitemo ano nani zweko zero zivanu aite secha isu.
Ma constitutional commissions anosanganisa na National Peace and Reconciliation Commission, Human Rights Commission gavaiti basa ravo kuitwa tisa zoita violence mna 2023. Shiripa chena kuti 2023 triple C ruku wina. Ndosaka zanu PF ya kuchika ya kufamba chirova na mbuya na nasikuru. Tinoti aiwa, hatisikuda isu seva gari ma citizens, hatisikuda nyaya mirijonga, tinoda sarudzu dzakachena ziri free and fair. Isu tinozia kutinava chamisa tinuku.
Avo, wangu wari mutawari webato rinopikisa Resistance Coalition for Change, Muzvare Fadzai Mahere, variparunare Muharare. Munyika munonzi maita kusawirirana pamusoro pegwaro rekuganurwa kwematunhu kana kuti preliminary delimitation report rakaendeswa kudare reparamende richibva nekuhofisi yemutungamiri wenyika. Pane vamwe vaendesa commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kumatare vachiti amai Priscilla Chigumba vanoasa chigaro wecommission iyi nemutevedzeri wavo vakangoita zano ndega ndokuendesa gwaro iri risina kusainwa nedzimwe nhengo dziri mucommission iyi. Dzimwe nhengo idzi dzakabva dzanyora tsamba kumutungamiri wenyika vaemasori Munangagwa dzichiti hadzisi kutambira zvaakaitwa namai Chigumba izvi. Tichiri panyaya iyoyi pane mumwewo akabva akwira kudare akabva anyorera tsamba kudare reparamende achiti zvaakaitwa namai Chigumba hazvisi pamutemo nekudaro vakazvigadzirisa anozokwira kuenda kumatare. Munhu uyu ari kumiririrwa namuzvinafundo Love More Maduku vanova zvakare mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly. Ngatinzwe hurukuro yataita nava Maduku.
Munhu andiri kumirira uyu munhu wemuZimbabwe muno kudzaka chemuZimbabwe ari kuti iye pane ripoti yakaendeswa kuparliament inonzi preliminary delimitation report inofanira kutariswa neparliament. Iye ane umbo unotaridza kuti report iyoyo haina kubva mucommission yese nekuti vamwe mamembers ecommission nekuti zvechine macommissioners 9 vapfumbama. Saka panhamba idzodzo idzo 7 vasere vati vari kuti ayo hatina kubvumirana report iyoyo, vari kuti paripoti iyoyo ndeya chairperson Justice Chigumba na vice chairperson ecommission. Ndiyo chete vakawirira nekupoti havana kuwirana nayo. Saka vari kuti yaichafanira kuendeswa kuna president, yaichafanira kuendeswa futi kuparamende.
Saka paramende iri kufanira kuti ikupindurei riini?
Paramende takakumbira kuti vatipindure kupera kwezuva ramangwana muguro at the end of day yacho iyoyo. Ndopatakati hatokupai nguva yakadaro mitamba yacho yakaenda neguro Saturday.
Asika muzvina fundo Maduku, takaona kuKenya uko vamwe vachimboda kuramba vemakomishena ava kutambira zvainge zvabuda musarudzo vachiti hapana kubvumirana. Asi zvakabuda musarudzo zvikangotambirwa hazvina kufanana here?
Zvakaitika kuKenya zvakasiyana nezviri kuitika panyaya iyoyo. Pamutemo kana chinhu chii chabva kukomisheni kunoku kana kuKenya munofanira kunge magara pasi moita meeting. Mobuda nechisimbo chamunobuda nacho ipapo ndochisimbo chine commission achiita chairperson. Saka ndo zvinofanira kuti zviitwe, hakuti kuti vese mutemo wacho unoti kana vagara pasi zvinoenda nevakapinda kuwanda vacho majority ikawirirana. Ndo zvinonzi aiwa ndo zvakane commission. Saka vanotifanira kuti paite mbowe kuti vakawirirana vekuKenya. Nditsanangure vekuKenya nyayanga iri kenya yayo yanga iri yekuti paierengwa mavhoti, saka aizoedzwa mavhoti yawo. Kana aedwa uno ochidaidzirwa abuda anodaidzira muchairperson. Komisheni yaisafanira kunzi itenderwa nemavhoti because mavhoti anenge atongobuda akasezvo kuerenga kwaanenge akaita. Saka chairperson wekukenya yachayo ndozvabuda musarudzo zvimiraindi tinodaidzira mavhoti aya, vamwe vacho voramba nekunda vaida kumachinja mari. ipapa mtemo chayo inini komite nyariti basa lenye kumigare ni kuhirena zimafuta aone kwa mangani
asi imise gweta muno bvumizwa yuku mirira munhu musinga tarise kuti ndewe bato ripi kana kuti murefu kana kuti mupfupi vamwe vari kuti vachida wava inenge nhengo yezanu PF uye pavanga vari kuzikosi vamwe vanoti vaitozviti mwana wavamunangagwa hazvizi zvematongerwo enyika here zvivamadhuku ndezvemutemo here
ndezvemutemo kana makaverenga tsamba yamakanyora nezvamuri kubvunza izvizvi nekuva ndezvemutemo inini handitarisi kuti munhu anobva kupi ane kala ipi ndechi inongotarisa kuti kunouya munhu anotaura ndiitsvagawo gweta vamadhindida kuti mundimirire nyaya yako ndeyechi otaura sezvo uyu akauya ka akati ndine gwaro iri rinotaridza kuti ripoti iyi haisiri yekomisheni
Gweta uye vari nyanzvi munyaya dzezvemutemo muzvinafundo Love More Madhuku vachitaura vari parunare muHarare. Kunyange hazvo vamadhuku nevari kumirira vari kuti vanogona kukwira kudare redzimhosva kana paramende ikasavapa mhinduro. Vanokokera ZANU PF mudare reparamende uyezve varivo vakasarudzwa kutungamira komiti iri kuona nezvegwaro rekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation report vapupura itogarepi vanoti vari kuenderera mberi nebasa.
Isu tinongoongorora kuti ripoti yevhiki inouyana zvakadini nezviri mubumbiro romutemo zvikuru section 161 saka kuti vhiki yakaita mabasa ayo ichiremekedza here zvirimomo mubumbiro romutemo. Saka takatotanga Friday takaita meeting nhasi taita meeting tichiongorora kuti zvakaitwa nevheki mubasa rayo zvaiitwa nenzira inoremekedza mutemo here ichinangoti zvatiri kuzadzisa zvinhu zviri mubumbiro romutemo zvokuti purezidendi vanotedla constitution any document kana report inobva kuvheki kuparamendi. Saka paramendi yakaona kuti nguva ishoma ngatiitorei tiitei ad hoc committee inenge ichiwana nguva yakareba yekutarisa document tisati tazoridzeya mudare redu reparamendi. Saka ndozvatiri kutoita takatotanga kuita.
Asi izvi hazvisi kukanganiswa here honorable nevamwe vanenge vakuti vanokwanisa kuendesa zeki kana iro dare renyu reparamendi iri kumatare?
Handioni pazvinokanganisa nokuti isusu sedare reparamendi zvatiri kuita apa kana tikatarisa tsamba dzataona dzinonyorerwa vanhu ini ndakakopewawo ini nyika yakanyorerwa kuna speaker of parliament izvi hazvinei maonero edu ndokuti hazvinei neprocess yeconstitution nekuti ripoti kana yaitwa nevheki inoenda kuna president yabva kupresident yoenda kuparamendi parlamendi yaongorora yotarisa zvainenge yaona imomo yopapurezidendi ozoisa muzeki veki yezopapurezidendi ogazetini iyo iprocess yandinofunga kuti haina chinogona kuimisa kunze kwazoitawo dare rinenge razvo kuti kuda pani patinofanira kumirira but pari zvino zvetsambatsamba kana kuti zvefungwa dzimwe dzinenge dzichibva kune vakasiyana siyana isi hatibatwi naizvozvo.
Avo vanga vari vanokokera ZANU PF mudare reparamende uye vari sachigaro weAd hoc committee kana kuti komiti yakaombwa kuti inge ichitungamira urongwa hwekupenengura kuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation report vapupura itogarepi vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vadamba.
Inoenderera mberi ichitaura mavoters mudunhu rimwe rimwe kana kuti muwadhi rimwe rimwe ichizopinda mumaconstituency. Mavoters avakaita akatosiyana zvachose. Wadhi rekumadziwa rakaitwa 1760 kana kusendinari. Wadhi rekuzengeza West rakaitwa 10,000. Wadhi remuHarare muHarare West rakaitwa 18,000. Constituency yemumanikaland yakaitwa 33,000. Constituency yemuhurungwe yakaitwa 22,000. Saka kutamburwa uku kwabva kwatyora mutemo wenyika chiburikidza neconstitution yedu pasection 161 yaanotaura. Saka takambosvika pakubatabata kuti wakazvivandisa sei. bumbere remutemo harina kutevedzwa ndiwo supreme law of the land.
Saka nemamiriro azvaita vadamba poitwa sei? Bato renyu rikurudzira kuti paitwe sei kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha?
Vamwanzira vachitora power achita president weMDC vakazvitaura kuti tinoda nhaurirano pamusoro peZEC, nekuti ZEC already padilimited report yakatoita yakadzisa 35 maconstituencies mumaurban areas anonzi mastrongholds nemumakiri urban areas anonzi mastrongholds opposition. Saka pamunotemba paya paya kuti 1 ZANU PF inenge iri 36. Saka takatanga paita kutoka nhaurirano, ndinoona hangu kuti vapanha vechipika nevamwe vanopaparika vanoti tiri redi kuenda kumaelections. Hamungaende kuelection yakahwinwa kudhara.
Avo vanga vari vaLloyd Damba, vanova mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora, vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutsiyami kuti tinzwe pamire bato ravo.
Nenyaya yedelimitation, isusu semusangano weCCC tiri kudare reparamende takamirira musangano wedu. Ndezvekuti izvozvizvi musangano uri kutarisa zvakasimba nyaya yereporting. Watarisa zvakasimba, tinotarisira kuti tichasangana secaucus yeCCC tichizwisisana pfungwa dzinenge dzatariswa mumaringe nekuti chii chiri kutaura delimitation report, uye kutaura kwairi kuita tiri kuti chiine zvayo, uye pfungwa dzedu dzinofanira kunge dzakananga kupi takatarisana nedelimitation report.
Zvii zvamuchazoita kana mapedza kuita izvo?
Kana taita saizvozvo, tinotarisira kuti tichazviita izvi tisati taenda kudebate richaitwa mudare reparliament. Tinotarisira kuti tichaita zvese izvi ad hoc committee report inenge yavapo kusanganisira nepfungwa, nekuti zvinezvi umwe naumwe kwaari nevanhu vaanomiririra tinotarisira kuti vari kuzwisisana nekutarisa report iyi kuti iri kuti chii. Uyezve tinotarisirawo kuti nenyanzvi dzakanangana nekutarisa delimitation report iyi takatarisana nemusangano wedu, nekuti sekuziva kwamunoita musangano wedu musangano unotungamirirwa kubudikidza neutungamiriri hwaadvocate Nelson Chamisa, uye musangano hwevanhu. Saka nekuda kwaizvozvo zvatichange tichisimbisa zvinhu zvinenge zvichitarisirwa nevanhu kuti zvinhu zvinenge zvichifanira kunge zviri zvakatarisana nedelimitation report.
Muri kushandawo sei nekomiti yakaombwa kana kuti ad hoc committee neparamende kuti itungamire urongwawo?
Tichitarisa ad hoc committee paichange ichitaura nesu, tichange tichisimbisa pfungwa dzedu dzezvinhu zvatinenge taona seCCC takatarisana nesemusangano.
Avo vanga vari vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutsiyami vari parunare kwaMutare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Benin iri kuita sarudzo dzenhengo dzedare reparamende nhasi, mapato anopikisa achibvumidzwa kukwikwidza. Muna 2019 pakamboitwa sarudzo, hurumende yakavandudza mitemo nechinangwa chekurambidza vanopikisa kuti vakwikwidze. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka taatsikwa namukoma Knowledge Vingi, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kana kuti programs manager musangano revechidiki reZimbabwe Youth Biodiversity Network. Makadi mukoma Knowledge.
Nemufaro mukoma blessing magadini wekoko.
Aiwa isu tirinani mukoma knowledge. Mukoma knowledge mukatudza kuti sangano renyiri rinoita nezvei chaizvo.
Tinotenda mukoma. Isu tinoshanda pamwe nechidiki kukurudzira kushanda pamwe pakurongwa kweatinoti mapolicy kana mabatigo nemashandiro angaitwa nezvenharaunda tichinyanya kusimbirira zviwanikwa zvomusango yatinoti the natural environment pamwe chete nezvatinogarisana nazvo zvinoreva kuti zvirimwa kana zvatakakura tichiwana zvinonzi matraditional food akandeyatinoti biodiversity the foundation yeupenyu hwekurarama kwavanhu saka tinokurudzira vechidiki kuti vagare vachiziva zvazviri uye kuti vangaitewo kubutsira pamwe nehurumende kuramba tichitirambe tiinazvo zvichiwanda kana kumendena zviripo
sei izvozvo zvakakosha
yatinoti nharaunda iyi kureva miti mumasango nezvipuka zviri mumasango inotaudza iye ichinzi ndiko kuvamba kuupenyu hwavanhu ndingapa muenzaniso ndichiti masango ndiwo anotifa zvatinofema zvatinoti oxygen kunderevazve kuti zvipuka zvatinemachibhururuka zviva zvakaita senyuchi kana mabutterflies ndiwo anobera inonzi pollination kana kuti zvimbeu dzedu dzemumasango kana kuti dzemuminda dziite zvakanaka hunge zvipuka zvidiki izvozvo zvavepo uye zviri zvipenyu zvotibetsera kuti tiwane chikafu chinotitiraramisa senyika toenda kuvashanyi mari dzatinoona kunze kwenyika vashanyi vachiuya kuzobhadhara tinozivana kuburikidza nekuchengetedzwa kwemasango pamwe nezvipuka zvemusango zvakaita senzou nedzimwewo mhuka dzakakosha semapafana
saka munoshandawo sei nemapazi ehurumende ari mumabasa amuri kuita
tinowana rutsigiro rukuru kuhurumende kuburikidza neministry yeenvironment iyo inotitendera kuti patinenge tichida kuita maprograms nevechidiki vanowanzouya vachitibetserawo kudzidzisa sezvo muchizwisisa kuti ivo ndivo vane mandate yekuchengetedza kwemasango tichipa muenzaniso wezimbabwe parks vane munzwisisiro yavanoita zvemasango saka tinovakoka kuti vasangane nevechidiki vovadzidzisa ukoshwa especially vovechidiki kuti vave involved kana kuti kuve pamwe nekubatwa kwekuchengetedzwa kwemasango tinobatazve pamwe nemapazi akaita seema kudzidzisa kuti nharaunda inoda kugara yakachengetedzwa yakachena saka ndo mabatsiro atinoita navo ende vanoramba vachititsigira misi nenguva kana tichinge tiine urongwa hwekuti tinoda kuti vehurumende vavepo
asi nemapisirwo ari kuitwa masango aya mukati vanhu vari kunyatsonzwisisa here kukosha kwakaita kuachengetedza
ichocho ichokwadi mukoma blessing dambudziko riri kusanganikwa naro nderekupiswa kwemasango nekutemwa kwemiti kuri kuratidza kuti kuri kuramba kuchiwedzera zvekuti mazuva aperayo takatombonzwa zvendufu dzakasanganikwa nadzo kumatebeleland mushure mekunge moto wabatidzwa ndingangoti nekuda kwekushaita pamwe kwedzidziso nemakoshero azvo kumagrassroots uri kwatingati kunharaunda dziri pasi ukoshwa hwekuchengetedzwa kwemiti tisingapisi hausati hwanyatsopinda muvanhu vedu ende tinoramba tichitsigirana pamwe nana forest commission nana ema kuramba tichiti no vanhu vari kumareserva ndivo vanowanzopisa kuburikidza nekuda kukliya kana kuti kugadzira minda mwaka unenge uchitevera saka ava vanhu ndo vanoda kubetserwa kuburikidza nemadzimambo avo kuti vazive kuti moto une nguva yaunofanirwa kuti ushande dzimwe nguva moto inozopisa iyi inenge yabatanidziwa munguva inonzi haitendedzi pamutemo kubatidza moto saka tiri kuramba tichikurudzira kuti deno zvakwanisika dzidziso yasvika pasi pasi pevanhu vanove vachizviita zvekuburikidza nokuda kuti vazvibetsere kuti vagadzire minda yavo
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma knowledge nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda mukoma blessing
uyu anga ari mukomana wechidiki knowledge vingi anoshanda nesangano rezimbabwe youth biodiversity network achitaura ari parunare muharare vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chino svondo rinouya apo tinenge tichitaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu
iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, uno jipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu, jesu simba
rangu. Manera kanaka wa tereri, ini ntiti tanona kawande, ndi chikuchingamiza inu churongwa chedu cheze chitende ro. Nasi tine mazwi nemibvunzo inobva kuvatereri vechirongwa chino.
Ndinonzi Clever, ndaida kubvunza kuti zvinofamba sei kuti vanhu vakauraya Jesu ndoo vanobva vauya kuzotidzidzisa futi zvokunamata, ndoo vakatinyorera futi magwaro, ndoo vakatiudza futi kuti Jesu akatifira. Saka pano ndine kwesheni make kuti ah, saka mhonya kufamba sei? Because munhu ane mhosva anongonyora zvaanoda kuti azviridze pamhosva. Ndoo saka nichiona mawe pakaiswa mawe dzekunzi ah, Jesu akatifira. Saka kuti munyatsotaura kuti zvakamhonya zvekufamba sei kuti ticha akafuira midzi pafom 4 ndiye wozoenda kunoticha kuenda kumisi education unoticha midzi dzacho.
Hello pa Studio 7, tarangu ndinonzi Brian Zindoga. Kumapastors, upastor unoenderwa kuchikoro here? Ndinokumbirawo mundibvunzire vadzidzisi vavo kuti ngavandiudzewo kuti chipasta kana kuti upasta zvinhu zvinoenderwa kuchikoro here, kana kuti mapastors nemadeacons mabishop vanoita zvekuappointwa nevanhu muchechi. Ndokumbirawo mundibvunze izvozvo, mundibvunzire izvozvo kuti kana munhu achienda kunoita kosi yeupasta zvinorevei, zvakanyorwa papi mumagwaro aMwari? Nekuti isusu tinoziva kuti mapastors nemabishop nemaapostosi vakaappointwa paiparidza vana Peter nana Philip. Saka izvo zvekuti nhasi mapastors vanoenda kuchikoro vachizouya vachimira pamberi pechechi vachiti I'm now a pastor, vanenge vaappointwa nani? Ndokumbirawo mundibvunzirewo ipapo.
Vahwande, vahwande, makadii chirongwa chenyu? Ini ndiripo pavatumwa ipapa apa pakuda kuziva kuti vatumwa ava vachiriko here. Ini pakuti vatumwa vachiriko apa ndinorambirana napo, ndinorambirana napo nekuti vatumwa vatiri kuona vari kunzi ndo vatumwa vamazuva ano. Hapana mutumwa watati taona wakamboita sezvakaita vatumwa vekutanga vatainzwa. Tisingadi hedu enda kure kuvatumwa watiri kutaura nezvavo, toda kumbotaura nezvakatumwa. Jona wakatumwa ukanzi Jona iwo enda kuNinive. Jona akaita musikanzwa akaratidzwa zvaakaratidzwa kuratidza kuti akanga atumwa naMwari. Mwari ndiye akanga amusarudza kuti aende koparidzire shoko iroriri kuNinive. Asi akaita zvake musikanzwa akazoenda. Paakanga achienda akaratidzwa zvakaratidzwa izvozvo akapinzwa mukanwa mwehowe Jona. Saka apa vatumwa vatinawo mazuva anawawa handisati ndamboona mutumwa unoti ndazosangana nechakati chandanga ndanziita asi ndakazotadza kuchiita ndikasangana nechiedzo ichi. Hapana mutumwa wandati ndanzwa wakasangana neizvozvo kana vichinzi vatumwa vachiriko. Vafundisi vedu vari kuti peshoko avo vari kutiparidzira vachiti tizive zviriko. Ngavatidzidzise nemavhesi vari kutaura kuti vatumwa vachiriko, vatumwa vari kutaura nezvamambo Jesu. Kavati pewo nemavhesi acho, inini ndinorambirana napo kuti vatumwa vachiriko.
Makadiko vatanonokawande, makadiko vatanonokawande. Ndine mubvunzo panyaya yezvitendero apo. Mubvunzo wangu ndewekuti ko maprofita, sei maprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa? Ndipo panomubvunzo wangu, sei maprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa? Saka shoko ramwari ari kugara nevakadzi vakawandisa rinotendera here? Kwangu ko muprofita anotenderwa kuwana vakadzi vazhinji here? Kuwani maprofita mazhinji mazuva ano akuwana vakadzi vakawandisa? Ndiyo mubvunzo wangu wandakakumbira kubvunza iwoyo kuti ndikumbira ruzivo ipapa nevanoziva apa.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Takaendesa mibvunzo yenyu kuvakuru vezvechitendero zvakasiyana-siyana, sezvo vari ivo vanogona kukupai tsananguro dzakakwana dzamunoda. Svondo rinouya, tichange tichikuunzirai mhinduro dzekutanga dzemibvunzo yenyu iyi. Tumirai mazwi enyu ezvamunoda kubvunza kana kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero kuwhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonaka.
tinotenda tanonoka. Iko zvino vateereri sezvo nguva yedu yadyanana. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.